Of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 28 zvita 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference rinoti kereke yavo richatevedzera zviri mubhuku dzvene mukubata vanhu vanorarama nemukochani. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti Britain iri kuronga ramangwana rayo mukutanga kudzika nzira nemikana yokudyidzana neZimbabwe mune zvamabhizimisi. Rimwezve sangano rinomirira varayiridzi rinokurudzira hurumende kuti itarisise nyaya yekuti vana vechikoro vasabhadhariswa mari yedzidzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano remabhishopu ekereke yeRoma reZimbabwe Catholic Bishops Conference rinoti hariwirirani nekurudziro yakapiwa kumabhishopu nemutungamiri wekereke iyi Pope Francis ekutambira nekuchatisa mukereke vanhu vanoita zveungochani. Mutauriri weCatholic Bishops Conference Baba Travis Moyo vanoti mabhishopu akataura zvinoenderana nedzidziso yekereke vachiti basa remabhishopu nderekuona kuti kereke nevatendo vayo vanoita zviri mubhuku dzvene. Svondo rapera, Pope Francis vakazivisa kuti kereke yavo yava kubvumidza vafundisi vayo kuropafadza vatendo vayo vanorarama muupenyu hweungochani. Nyaya yehungochani inyaya iri kunetsa mumakereke nezvitendero zvizhinji pasi pose. Kereke dzeRoma zhinji muAfrica dzakaratidza kusafara nedanho rakatorwa naPope Francis, zvichiratidza kuti nyaya iyi ichanetsa zvikuru mumakereke emuAfrica. Father Moyo vanoti hapana zvakaipa pane zvakataurwa namabhishopu vachiti hazvinei nezvamatongerwo enyika.
The Dicastery of the Doctrine of Faith rakapa rogwaro rwaidzidzisa nezvezvikomborero. Pagwaro iri vakadzidzisa kuti zvino zvinogona kukomborerwa vanhu vanogona kukomborerwa uye nevanhu vanorarama dzimwe nguva zvisingatenderwi nekirike. Kana vaine chishuwo chekuti vapiwe chikomborero vanogona kukomborerwa. Izvi zvakaita kuti vanotora nhau vafunge zvakawanda nezvedzidziso yakagamuchidzwa iyi. Vazhinji vevanhu vakabva vaona kunge kirike rashandura dzidziso yaro yepasi chigare maererano nevaya vanorarama upenyu hweungochani.
Father Hove, vanhu vakatambira sei mashoko aPope Francis nemashoko eZimbabwe Catholic Bishops Conference?
Takaona mareactions evanhu vakasiyana siyana panyaya yakabudiswa. Vamwe ndivo vaibuda vachiti kirike razovhuma kuti vanhu ava vakomborerwe. Mukukomborerwa uku ivo manzwisisiro avo aive yekuti kirike razovhuma kuti vachatiswe. Chikomborero chakuenzaniswa nekuchatiswa. Asi patinoverenga rugwaro rweCDF zvatinonyatsoona ndechekuti runoti pavanokomborerwa hakusi kukomborerwa ukama hwavanogarisana muungochani hwavo, asi kuri kukomborerwa munhu anogona kugara ari mukati meukama ihwohwo. Kwete kuti vaviri ava vochiuya pamwe chete vachiti tinokumbira kuti mukomborere ukama hwedu, izvo kereke arigoni kuzviita. Nomanga tsamba yakabudiswa iyi yakasakisa kuti mabishop edu emuZimbabwe achiona confusion yanga yapo ade kutsanangura nekudzidzisa nekubatsira vanhu nekuvapa gwaro rezvinhu sezvinoonekwa nekirike.
Father Hove, iyo Zimbabwe Catholic Bishops Conference inotii? Mungatijekesera here?
Mabishop anoti rugwaro rwakabudiswa harusi kutaura nezvekuroorana kwevanhu vanogara muungochani, kutaura nezvekukomborerwa kwezvinhu nevanhu. Pane vamwe vanhu ivavo vanogona kukomborewa ndevaya vatingati vanogara muungochani, vamwewo zvekare vanorarama muukama usina kutinakei sevari pabarika nevamwe vanhu vakadaro. Saka mabhishopi anoti iyo ngativerengei rugwaro tirinzwisise tiziye kuti tinotaura nezvezvikomborero. Nyaya yeungochani inobatwa murugwaro iyi izondi periferi, asi mabhishopiwo achiona confusion yatoitika nechekare anoti iwo for pastoral reasons muno muZimbabwe hatigoni kukomborera vanhu vari muukama hweungochani nekuti zvingazopa dzidziso isiri iyo yekuti kiriki raakukomborera ngochani. Nofunga ndo mamiriro edzidziso yekirike kuti vanhu ngavanzwisise.
Sei mabhishopu atora chimiro ichi, Father Hove? Anotya hurumende here? Ndezvematongero enyika here?
Pakusvika panhano iyi mabhishopi haasi kutya mitemo wenyika uye zvekare haasi kutya hurumende. Vari kungodzidzisa vachitarisa dzidziso yekirike rekatorike yekuti hazvigone kuti vanhu vanorarama upenyu hwengochani vabatanidzwe nekirike zofanana nemuchato. Ndo zviri kurambwa nemabhishopu. Uye zvekare kukomborera kwevanhu vari muupenyu hwengochani kunopa kana kuchizopa mucherechedzo wekuti kirike rashandura dzidziso yaro, rashandura maitiro aro, mabhishopu anoti aiwa ngatisamboedza kana kukomborera, tingadaro tikakanganisa chitendero chakawanda, we may cause a scandal.
Avo vanga vari mutauriri wesangano reCatholic Bishops Conference, Baba Travis Moyo, vari parunare nestudio 7. Ndine urombo kuti ndambovashedza kuti Father Hove ndi Father Travis Moyo. Ticharamba tichikuunzirai zviri kuitika maererano nenyaya iyi mumazuva anotevera. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti Britain iri kuronga zvamangwana maererano nekudyidzana kwayo neZimbabwe. Britain inoti yava kukwiridzira nyaya yokudyidzana kwayo neZimbabwe munyaya dzezvemabhizimisi nokusima mari muZimbabwe, uye ichiti iri kutsvaka nyanzvi dzinogona kuibatsira kuti zvirongwa izvi zvibudirire. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, vanoti danho ratorwa neBritain iri harinei nekutambira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, asi rine chokuita neramangwana reBritain sezvo kudyidzana kwayo neZimbabwe kucharamba kuripo kunyange vaMnangagwa vakabva pachigaro.
Panyaya yeBritain neZimbabwe kudyidzana kwayo kunyanyanya yamabvunza iyo kuti Britain vanenge iri kuda kuprioritiza kana kuisa pamusoro-soro nyaya dzemabhizinisi nenyaya dzeinvestment muZimbabwe. Ndinonatso kuti inyaya yekuti ichatonatso kutaurika zvakanyanyisa kubva even muna 2024. Asi kana takuitarisisa tinoongorora tichiti nyika dzokumavirira dzokuwestidzo kana dzichitarisa nyaya dzokudyidzana nedzimwe nyika vanonyanya kutarisa zvinhu zvitatu zvakawanda zvino zvavanotarisa zvitatu zvakanyanya kukosha. Vanonyanya kutarisa nyaya yedhemokrasi, utongi hwejekerere, vanowanzo kutarisa futi mabhizinesi interest netrade yatiri kuonai, asi vanowanzo kutarisa futi ushamwari vanoti maalliances. Saka apa maonero angu zvangu ndoona sokuti Britain aisi kunyanya kukoshesa zvayo democracy zvakanyanya asi apa vari kuda kukoshesa business interest azvishamisi nokuti nyika zhinji dzokumavirira idzo dzinokoshesa business interest kazhinji kuti what are their interests vanobenefita chii makambani avo
saka Britain chii chairi kuda uye chinangwa chayo chingava chei Dr. Mahembe
kada kada za Zimbabwe tinoziva kuti Zimbabwe yaka komborerwa nema minerals more than 60 minerals saka komborerwa pa nyaya iyo saka Britain ingada kuti ma business ayo anobatsirika nenyaya idzodzo tinozviziva zvekuti agriculture mu Zimbabwe Britain vanonatso kutozviziva nokuti vane hama dzavo zhinji dzakanga dziri muno pavakanga vakapamba Zimbabwe vandozviziva kuti climate yemuZimbabwe inogona kuti agriculture inatso kuita zvakanaka zvirimwa zvinobuda zvakawanda uyezve productivity is very high saka basi kuda kunyanya kudisigate for a long time nokuti ukadisigate for a long time dzimunguva panozoshanduka zvinhu unenge uri kure saka vanoda kuramba vari padhuze saka ndinoona kuti apa vakakoshesa zvakanyanyisa business interest
Dr. Mahembe tingati Britain iri kuedza kutambira zvakare vamunangagwa here sezvo tatichiona sokuti havasi kunyatsowirirana tingati apa kuda kutsvaka ushamwari navamunangagwa here
ichokwadi kuti vamwe vanogona kuti saka Britain zvaya kudzoka kudai zvinoreva here kuti yakutambira utongi hwamunangagwa zvendingangotaura panyaya ndekuti ivo veBritain vanotozviziva kuti vamunangagwa izvozvi vanenge vakusevha yatinoti last term kunyanyanya nebumbiro romutemo saka vazhinji kana vachitaura mabhizinesi havaiti bhizinesi vakafocusa only ne2 terms kana kuti 10 years vanototarisa kumberi 20 years 50 years so saka ndoona sokuti varenge vakutokakuletawo vachitoona kuti chero vamunangagwa varipo zvako kusvika muna 2028 asi Zimbabwe icharamba iripo beyond 2028 saka zvitori nani kuti vave varipo vachitoona vari padhuze machanges ari kuitika nokuti kazhinji sezvanambotaura kazhinji you disengage for a long time nzvimbo iyoyo inotorwa nomumwe munhu vanhu vanowanza kuti kwai nature does not want a vacuum saka ndoona kuti Britain vakutoona kuti vakasa vari padhuze China inotora mukana iyoyo mamwe even South Africa iri kuzama kutora mikana iyoyo kuti vave muZimbabwe vava vanobenefita muZimbabwe saka this for me it's a purely a business transaction vanoda kumeka sure kuti vanogara vari padhuze kuti vabenefite vose nyika nokuti maeconomies ese zvokuwesi zvaka zvinotemba nebusiness business drive economics zvotozikamwa saka kuti maeconomies aite zvakanaka it has to be good for business saka ndoona kuti Britain yatora a good stance kuti let's go for business interest in Zimbabwe
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7 Zimbabwe iri pakati peurongwa hwekukwezva nyika dzekunze kuti dziridzane nayo kupinda zviri kuitika pari zvino bazi reZimbabwe Investment and Development Agency rinoti pari zvino munyika mune zvirongwa zvina zvemakambani kuBritain zvinokosha zviuru mamiriyoni makumi manomwe nematomwe nechidimbu chemadhora ekuAmerica kana kuti US $77.4 million. Uwandu hwezvizvarwa zvemuZimbabwe zvashanyira nzvimbo dzekutandarira mumatunhu akasiyana enyika hunonzi hwawedzera panguva yezororo reChristmas kana zvichienzaniswa nemamwe makore apfuura uyezve dzimwe nzvimbo dzekugara dzinonzi dzanga dzakazara pakuziya nyaya iyi Tabo Kancube weStudio 7 ataura nemutungamiriri wesangano reEmployers Association of Tourism and Safari Operators vaClement Mukwasi
Mwakaoni zimu tuye gorea 2023 tono tu wanga zinji waka famba waka uya nana Victoria Falls kajinji wai famba wari muhuri waka siyana siyana kinyuma tera waka siyana anirichikuru lewa na wadiki wai famba pa uti niya madawa wachuya kuzoona jisikwane jimezweza shirimini kamuno mea Zimbabwe chitari faa gorea kapera 2022 le gorea rino 2023 chikuna tu gorea rino wanwa uya kuzoshanya waka wanda shikuru darikawa waka uya gorea kapera.
Chii cha konzera msiano uyu?
Chimuchikonzera cha konzera utivangu. Wanyanyo ufamba koreno ndichikuti. Koreno anawaka gona kushanda. Yachuwana mari. Varimu zitoro. Niwana kwa wanyanyo mumi umamaini. Nile nyanja zekurima. Waka wana umari koreno. Yakaita kutika kwa nise kukoche. Yata kufamba wachuna. Ndila njimbo taka sena sena muno munyika. Jensha kare tichikuna tikorela kapira. Wanyanyo wakata wanyazo buda. Kutambutika kwa wakaitu wana kusungurwa kwa wakaitu kwa ni COVID. Wajini wangu wafata wane ni mali pakati chikidi. Kwanza kutuba kwa ni rave yoni mali chikidi za pati parisi kutuba fambe.
Vashanya ava varu kufaku nshimbo zipi?
Wanuwa uya kuno kutura fozi. Wanu wakanyanya kurileke na kunia wanu baku harare. Ni wanu baku blawayo. Ni wamu wanu baku nana mchare. Ni waka siya na siya na siya riti kutare kutura fozi chete. Wana vashanyi wa kawashanyi wa kawanda. Aziki nondu osha kare ni matu unaka fana na Eastern Islands kwa na mtare uko ni kuna na kariba ni kuma topo kuplawai kuti nchumbo zizi ranga rini bara nanya wana wachifara chikamari zao ni ama zao
sei pawanda vashanyi vya Zimbabwe
sei business tourism kushamba za kote achite makorezi afura kuni kikuwa pinda chakana kama mzewe zewa shenji pakuti wakanda wa chiki wakana gorero pera kana watuka na kote nitambo yiki zini mungu inda kunyisha kato hubu na kunze kunyika wakafunga shukubatano nina matawa wachuya watu mapuka mapuka wachuya kuzofara wajikara motera wachito zinuna jitani zinewe zinuwa niko matunga wakata sana Victoria Falls
iji zino reva ere kuti ve kunze kwenyika hawana kuanda korerino
wano ve kunze kwenyika wano nyanyofarira olide yekupira kwekore ya tino vinyoye ndio ya tino mabogu vizho zi anuraza kutila shani wano bagunze kwenyika waka wande waruko ya mkuta edu kufara kuna wama Zimbabwe kanshinji kanshinji wanita maolide mairo achibuda kutivangati nyuye kuzeti Christmas wachinji vese wanofarira kufamba pa Christmas mbine makaya kuti mkukura kwa avo ndio olide ya rai nyoko zila skuru kuzo ili olide eno ndiyo ndio wakaswa kwa jeto kript saka wachinji wanofamba pa nguwa yoyo afya kuzeko nyika wame nyokwa mtu kupembele la kupera kwe gore ndo wachazo uya opa kupera kwe gore ni wakanyo uriza kutivaru kwe ya umatu migaya tukuna manamba awa haka kura skuru ya wanofamba kuzeko nyika.
Abo vanga vari va Clement Mkwasi vanotungamirira sangano reEmployers Association of Tourism and Safari Operators vachitaura parunare naTabuka Ncube weStudio 7 vari kuVictoria Falls. Rimwe zvesangano rinomirira vararidzi reZimbabwe Teachers Union kana kuti ZIMTA rinoti hurumende inofanira kukoshesa zvedzidzo kupfuura zvairi kuita pari zvino. Vachangosarudzwa kuva munyori mukuru weZimta vaGoodwill Taderera vanoti hurumende inoramba ichivimbisa asi pasina chiri kuitwa pamusoro penyaya iyi vachiti hurumende yagara ine zvirongwa zvakaita seBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM asi ichinetseka kuwana mari yokushandisa muchirongwa ichi.
Hapana uye kuti free education ndinoona sekuti ichi chinongova chinyengedza pwere. Unoona tisati taita maelections kwaiwanikwa kuchitaurika nyaya iyoyo yekuti vana vachadzidza mahara muzvikoro kubva ECDA kusvika pagwaro rechinomwe. Asi kana takatarisa zviri kuitika pari zvino paground tapfuura maelections pari zvino zvaakuratidza sekuti yaakuita nhendeshure hurumende yakudzokera kumashure. Hurumende yatongogara yanga ichibhadhara mari inonzi yeBIM. Mari yeBIM yanga ichibhadharwa nehurumende yanga ichiri kubhadharirwa vana vose. Ndingangopa semuenzaniso wekuti chikoro chenge chine vana vanosvika nearly 3,000 kwakuchibhadharirwa vana vanosvika 6-7 800 vebim. Asi mari iyi yanga yave nenguva isingabhadharwa. Kubva gore rakapera 2022 temu yechitatu mari haina kugona kubhadharwa kusvikira gore rino rasvika patiri kuti nhasi rapera. Chinova chiratidzo kana munongedzo wanga uchiratidza kuti hapana kwatiri kuenda.
Chinozvitadzisa chii vataderera uye zano ramungapa hurumende pamusoro penyaya iyi nderipi?
Hatingangozoerekane rimwe zuva tongomuka tichiti takuchigona kubhadharira vana 3000 isi tatadza kubhadharira 6700 vatava takambosarudza tichiti vari pabhimu, uye tatadza kuvabhadharira kwematemu anotokwana mana, kureva kuti 2022 third term, 2023 yose nematemu ayo. Saka hurumende dai yanga ichikwanisa yaifanira kuchiti iyo ishandise maresources akawandisa anova atinawo, kunyanya kana takanangana nezvicherwa zvomunyika nemamwewo atingati marevenue streams atinawo, kuti ichiita kuti zvivimbiso zvainenge yapa zviwanikwe zvichizadzikiswa. Pari zvino hatingamboti zvazadzikiswa, uye hatina chikonzero chakanaka chekufungidzira kuti zvichazadzikiswa. Ivo kana vanga vachimbotadza kwenguva yose iyi, vana vashoma vakasarudzwa kuti vapinde mubhimu.
Sokuona kwenyu vataderera, zvichaitika here kuti vana vachazoendawo kuchikoro vasingabhadhari?
Kuti zvichaitika here izvi, zvakutoda kuti paiswe musoro pamwe chete zvichienda mberi neatingati mastakeholders ose panyatsoonekwa kunzi kana zvichaitika zvichaitika sei, nekuti iye zvino zvikoro zvanga zviri kutotadza kugadzirisa zvose zvinodiwa zvepachikoro, kubhadhara vashandi, kuvakiridza midhuri yanga yoparara, matenga, kutenga madeski, kutenga zvinoshandiswa mukudzidzisa kana mukudzidza, machoko nezvimwe zvakangodaro, nekuda kwekutoti hurumende yanga ichitadza kubhadhara bhimu, asi vamwe vana vachibhadhara iyo yavanenge vakanzi vabhadhare vasiri pabhimu. Ende havazi vose zvakare vana vanobhadhara mari idzodzo. Saka hurumende pamwe inotoda an all stakeholders approach yekunyatsoonesana kuti zvibudirire tozviita sei, tofambisana pamwe chete tichionesana tichiimplimenta zvichida zvishoma nezvishoma. Zvishoma izvozvo zvatinenge takambovimbisa pekutanga.
Ava vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vari parunhare neStudio 7. Tina kukwanisa kubata mutauriri webazi rezvedzidzo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pastudio, murisei. Ndopamunonzwa nachizotuka president, zvonzi president watuka. Iye ane mhosva dzake dzakaita kumatepeland, ndiye anga ari mukuru wacho wasori ve6th brigade wakauraya vanhu kumidrands nekumatepeland. Paizvozvi zvaakutungamidza machief. Machief vanga vasipo nguva chiyero, izvo zvakutaa machief. Orit, rubatsiro rwada kupa vanhu, saka umbopi machief makombyuta ina. Kombyuta inotsvaga vanhu vakaurayiwa neguku rahunde. Ngaaite zvinhu zvine musoro, zvinhu zvino zvakarongeka sapresident kuti uchitozvipera kuvashaudha manje vanhu.
Pastudio 7, ana mukoma hwande, ndinokumbirawo mundisvitsirewo audio yangu kuna vamunangarwa kana kuna vaniki mangwana vakati hurumende yagadzirira kugadzirisa zvakaitika munguva yeguku rahundi. Ini nemaonero angu ndinoona kuti inhema vamunangarwa takabva mumaelection muna August, asi vaiputsa zvivakwa zvairatidza vanhu vakavigwa panguva yeguku rahundi vechizviputsa, chero chikavakwa sei vaifuma vatochiputsa. Saka icho uyoyo mucherechedzo kuratidza kuti vamunangarwa havasati vada kubvuma kungototaura mashoko anorwadza kuvanhu vekumatebhiriland kuti vangovafungidzisa zvinhu zvavakaita zvinotorwadza.
Pastudio 7, makadii vateereri navashamarari? Ndinotenda kuyambutswa pahoridhe yakakuru kudai, asi chandinoshora hurumende yedu hurumende yedu inovakira pamuromo zvairi kutaura kuti marodhi yakagadzira sema accident achingoramba achiitika dene yaedzawo kugadzirisa ipapo kana kuti venyarara nezvazvo vaindire mberi nokuba kwavanenge vachiita kwete kungonyangadza vanhu nokutaura zvisina nebasa rese vanhu vari kurasikirwa noupenyu nokuda kwemarodhi asina kunaka asi vari kutaura kuti marodhi akanaka kuita here ukoko muzimbabwe chaimo chaimoka hamuna vatungamiriri dino mwari atiwanisawo vatungamiriri vakanaka vanoitawo kuti nyika iendere mberi
kunyepa kuti zimbabwe inotambura zimbabwe haitamburi asi kuti vatungamiriri hwedu ndohwaka hwakafa pfungwa shuwa munondotenga makombiyuta ekutengera madzishe kuti zvanzi vatora kuti vafambe vachinzwa kuti ichi chakaitika panguva yekukura hundi asingazivi zvakaitika ndiani panguva yekukura hundi yacho ivo madzishe acho vasati vatowana makombiyuta acho vari kutoziva zvakaitika nechekare nekuti zvinhu zvakaitwa zvaiitwa masikati zvinhu zvinotozikanwa zvakanga zviripo zvichitoitika kochoda kuongororwa chii nhau iripo zvinotozikanwa nevakanga vakakonzeresa vacho vamwe vacho vatorimo mukati mehurumende ndo vari kutotiitira futi migukura hundi kabisira vanhu ivavo ngavangobatwa ndo chete zviri kudiwa hapasi kudiwa makombiyuta hapasi kudiwa makombiyuta panhau dzekukura hundi pari kungodiwa bedzi kuti vakapara mhosva vabatwe kana vachitongwa votongwa kana vachiripa voripa
wakatombotora munzura wakatora maofisi yaokwana tsvangirai akaita zvose akapiwa dzimota nezano akaitiwa zvipi asi hapana chakabuda iye zvino uripi munzura wangofanawo neni mbuya mbiri hapachisina iripo wangowo munhu boi masaka ndozvichaita chavamuyu chavamuyu muchamuona zvaachaita pamberi apa muchaona kuti zvinogumira kupi saka nivakuru vakati rega zvipore zvakabva mukutsva muregei akadaro uchaona kuti mangwana unenge apapi
hapana kana chinhuwani chavanombogadzirisa vaikuita nze gori rino nopfumwe zimbabwe ivo zvavagara vachingotaura makore ese panopera gore pedzi vanongotaura kuti chinja upfumi chinja tione zvimari hapana zvinozikana ngavape vanhu zvinhu zvavo kana zvinga kai zvimuti zvavo kwanisa kutunganyika tunganyika vasina utsinya tutsinyawo vanoitira kuvanhu ngavape vanhu vatonge chavo
mangwana nakanaka mhuri yezimbabwe pastudio 7 ya tati titaurewo panyaya iyo yegukura hundi iri kunzi madzishe akapuwa zvikwanisiro zvekuti atambe nyaya yacho kutaura chokwadi madzishe ngaarege kumanikidzwa panzvimbo dzaasingakodzeri one madzishe edu agara ari mune zvepolitics ari kusapota bato riri kutonga ndochinhu chokutanga two madzishe achadzvanyirira vanhu nokuda kwesimba ravo izvozvo tozviziva kubva tichigara munyika kuti madzishe chero mukada kuti mutaura zvamunotaura vanongopikisa vozopedzisira vaita solution yavanoda ivo nekuda kwesimba rano plus vanhu vakawanda vanohla kupindura kana kutaura zvavanoda kumadzishe nekuti anoziva kuti anozodii anomakwa madzishe ngaabude munyaya iyoyo iye charumbira uyo ari kunzi atungamire nyaya dzacho ye ngaazive kuti mwana muduku mutete panyaya iyoyo ngaabvepo zvachose ngaainde iye muridzi wenyaya akatuma masoja anokumbira riregerero ari iye kwete kutumira vamwe vanhu kusundira vamwe hapana chavari kugadzirisa kana vachita saizvozvo hatimboferi tichitimbovatenderera kana ngavanyarare panyaya idzodzo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera totarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano rezimbabwe catholic bishops conference rinoti kereke yavo ichatevedzera zviri mubhuku dzvene mukubata vanhu vanorarama nehungochani Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti Britain iri kuronga ramangwana rayo mukutanga kudzika nzira nemikana yokudyidzana neZimbabwe mune zvemabhizimisi. Rimwe zvesangano rinomira varayiridzi rinokurudzira hurumende kuti itarisise nyaya yekuti vana vechikoro vasabhadhariswa mari yedzidzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Hwande, ndichikusiyai muri mumaoko mejaya guru Chris Gande nenhau dzeIsindebele.